inyani bonya tikona kuti chipunya ikuneta vanhu vachi nokuti mu MDC amutanzora vari kutaura iroro nyaya yapianetsa ndeyokuti kune ma WhatsApp groups anopigwa nemunhu wese wese kusanganisira vanhu vecio vanotara kuisa manyongori vachitwisa twisa zvataurwa nyaya iripo ndeyekuti MDC yakagara munational council yayo ikati iyo ngaite alliance nevamwe vanhu chasara ndechokuti tauye list chauya navatipa panational executive iri kuuya iyo list inotaura nezvokuti maconstituencies ari kuenda kualliance ndaasiri kuenda kualliance ndeapi ndo zvasara ndiyo prosesi yatiri kusara tiinayo muchemdc iyoyo
asi chii chiri kuitawo kuti makakatanwa mubato menyu aramba aripo nokuti tinonzwawo kuti nanhasi kune vamwe vari muutungamiri vari kuramba kutambira iyo nyaya yemubatanidzwa
kwete kwete hakuna kana munhu wani ari mutungamiri asingadi mubatanidzwa nyaya iripo ndeyokuti pari kufanira kuisa chikamu chekupedzisira chikamu chekupedzisira ndechokuti utungamiri wese hunge uchiona kuti masisi ari kutaramira sei ndo zvatoda kugadzisa chete kuti kana maalliance akatadza kufilda tinotanga tine munhu ari pastandby watinobva taisa ipapo nekuti zvinogoatika kuti panozoita maconstituents anozoita anoopposed
saka munotarisirwa kugara riini pasi kuti muzee nyaya
majesi edu angangova 12 na13 January tapedza kuita emeeting yedu yenational executive nenational council tobva taita musangano wemaalliance partners ose chii chakanyanya kukosha chinoda kuti vanhu vanzwisise ndechokuti kana takaita aenza hazvirevi kuti taa pati imwe chete maparty anoramba aripo